County, 73 sits at the top of Pennsylvania.
73, 50.
46, Blackstone, Lima, the third, Juliet, 7.
40-16 for Marner fire check. Kane, I didn't copy. Do you text out there?
Negative on
72.
3-6.
1-8-14. On location, anything from the squad?
We're about to re-alert nothing yet.
3-14.
Off of Jersey, Mike 590 Lima Sierra uniform. Like, one fine on a red Honda.
28 10 clear. 18. Your radio is sending out, are you clear? 73,
72, go there.
72, clear,
18. From 26, that's the first bump clear.
2814.
County 14. You can clear me from the range and off duty. Have a good evening.
47, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8